chimwe chinhu chatinoona futi mumaconstituency waya yakanyakisa rural and ari underdeveloped. Kune kushandiswa nyaya yechikafu, kune kushandiswa nyaya yeintimidation. Plus kumwenezi kunogara kune nzara, iyi nzvimbo yakaomerwa nemvura. Kune mvura inonetsa, kunogara kune nzara, ende mwenezi kudhuze nekunonzi kunowa nerenji, kunopiwa maplots ekurima nenyaya yetokwe mukodzi yakazobudai. Saka kune zvinhu zvakawanda wanda zvinenge zvichishandiswa nestate kuti vanhu vaivhotere, food distribution, allocation of land, then machief anenge achimanikidza futi vanhu kutovhota. Saka tinofanira kuonekwa nechekuti kutambura kunenge kuchiita vanhu, kunetsika kunenge kuchiita vanhu, hakusi kuenderana nokubuda kune tasarudzo. Or what I would call the qualitative problems that people face and the quantitative outcome in my election hazvisi kuenderana. Saka vanoongorora sarudzo vanofanira kuona kuti chii chaizvo chinoita kuti kutambudzika kwevanhu, kunetsika kwevanhu, kusabudirira munzvimbo kusaenderana nokubuda kunoita kumaelection. Nokuti neti tarisa kuti kana munhu ungawana chaunacho, zvikoro kusina, mvura ichinetsa, vanhu vachitambura, vana vasina mabasa, hatitarisi kuti kana maenda kuvhota mungura pamuchingo dzosa zviripo nechakati. Tichitarisawo some kind of change yatinoti legitimacy through performance.
Saka nhengo dzemapato akaita CMDC dzine mapato asina kupinda musarudzo dzakavhotera papi?
Aiwa, vamwe vanoramba kuti havatavasi kumusha vese vanokwanisa kumanikidzwa. Kune vamwe vanoramba, vamwe ndovanozoita maspoiled ballots wayo, vamwe vacho vanototsvaka rwendo wokuinda kana mwenezi murumo munoitwa maelection, anokwanisa kuinda kuchired south kana kuinda kumatereland south kundotora madora kubhanda ari kunesa zvinobhodha kane matereland south mwenezi.
Ko, nyaya yedzidziso makaonawo here kuti vanhu vakakwaniswa kuwaniswa dzidziso yakakwana?
Dzidziso ndiyo yagara inonetsa kana kuti kumusha ukoko zani yakaisa anonzi mayouth officers, zanu inoshandisa military, vamwe ari retired nevamwe ari serving, inoshandisa macio, inoshandisa maheadman, inoshandisa matrezini achizi kuti upinde muraini utoita musangano utonzi wapuwa tsamba here mukatarira svondo rapera chairo pameeting akaitwa kuwepuet yanga ina chairman, chairperson of the Zimbabwe Human Rights Commission. Vakatosvika pamusangano World Health Organization vachida kuita kuti vanhu vazive nezveutano. Vanhu vezanu vakatosvika zvikanzi musangano wenyu hauzikanwa nachairman wedu wezanu, saka hakwanisa vakatodzingirirwa ipapo. Zvino kana zvichiitika muepwet a stone throw from Harare City Center, ko kumwenezivo zvako, ko kana kuzumbamarabuko zvako, munofunga zvingaitika sei? Saka nyaya yekuti isidzirwa iyeyo inyaya hombe yekuti kana munhu ari pamba pake paanenge arapa akaya akatizirwa akaita nhara, anopisirwa munhu mudzimba. Ende kune nhoroondo yevanhu vaipisirwa munhu mudzimba, kuna vanhu vaitorwa mombe dzavo, kuna vanhu vaipondwa. Saka anongonzwa tichakuitira izvizvo. Saka panofanira vamwe vanhu kwanzira yekuti voter education idzike, ende muve nemapeace monitors anomonita kuti vanhu vanofanira kuita sarudzo vakazungunuka. Zvinhu izvozvo zvikaitika, iyo zano inotozviziva. Ndosaka ichitumira vanhu ichiita zvinhu zvaizvezvezvezve zvemhirishonga kuti munhu akaita jekerera achiita zvinoda mwoyo wake havahwini maelection. Vanozviziva izvozvo.